manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chikumi 28/2024 makaterera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yopomera vanopikisa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Asi vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vacho vanoti uku kutsvaga nzira dzekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nepenyuro yeCNN yokokera gakava revari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden navaDonald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaJan van Muswere vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vane umbowo hwekuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira oga vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Vayambira vanhu ava kuti vachatorerwa matanho akasimba. Asi havana kudoma kuti mapato kana kuti masangano arikuda kuita zvavari kutaura izvi ndeapi. Vati vanodzirira nyika vakagadzirira kuchengetedza runyararo. Mashoko aya akada kufanana neakataurwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mazuva adarika kudare repolitibureau rebato ravo vachiti vanoda kuratidzira varikuda kukanganisa musangano weSADC uchaitirwa muZimbabwe muna Nyamavhuvhu. Mapurisa ari kurambidzawo chikwata cheCitizens Coalition for Change necheBlue Movement anotsigira Advocate Nelson Chamisa kuita misangano kana nemudzimba kwengu uye izvave kuitika kwenguva yakareba. Mapurisa ari kupa zvikonzero zvakasiyana-siyana pakurambidza misangano iyi. Asi United Nations yakamboudza hurumende kuti kuratidzira murunyararo ikodzero yevana veZimbabwe iri mubumbiro remitemo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Peace Project, Zim Rights nemamwe ekunze akaita seAmnesty International neHuman Rights Watch anoti hurumende yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu ichiita vamwe kafira mberi kana vachida kuratidzira kana murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wechimwe chikwata cheCCC vaPromise Mukwananzi.
Kodzero yekuratidzira yakazara mubumbiro remutemo rakanyorwa na2013 section 59 inotendedza vana veZimbabwe kuratidzira kusvikiwa kwavo murunyararo vachitevedzera zviri mubumbiro renyika yeZimbabwe. Zvinotishamisa kuti vanoti vanhu vasaratidzire vachizvitora kupi ndavadzo. Supreme Law yenyika unova ndiwo mutombo mukuru wenyika ino constitution unotendedza kuti vanhu varatidzire murunyararo muZimbabwe. Uyezve nechimwe chinoshamisa chatinofanira kubvunza ivo neSADC, boka reSADC, kuti kana vachinzi pavanenge vari muno vana veZimbabwe vafaniri kuratidzira zvinovabata sei semadhemokrasi.
Mapurisa ari kutiwo dzimwe nguva imi hamunyatsokumbire mvumo zvakanaka kuti munge muchiita musangano kana kuratidzira, ichokwadi here ichi?
Mapurisa anofanira kuti adzidziswe kuti nyaya yekuratidzira isinyaya yekukumbira mvumo kumapurisa. Mapurisa haana simba rekubvumira kana kutendedza kuratidzira kwakatendedzwa kare mubumbiro renyika section 59 of the constitution. Chavanofanira kuziva ndechekuti ivo chavo kuziviswa kuti mutsi wakati pakati vana vezimbabwe vachange vachiratidzira kuti vange varipo vachiperekedza profesheni yeiratidziro kwete kuti vachirwara.
Asi chingava chikonzero chei chiri kupa kuti hurumende itye kuti vanhu vange vachiratidzira semaonerenyu?
Hurumende iri kutya nauye kuti inoziva kuti payakagara haifaniri kunge yakagara ipapo. Zvairi kushandiswa zvavari kutora vachidya hazvisi zvavo, ndezvevana vezimbabwe. Vari kuzvima vachishandisa corruption nedzimwe mhosva dzavo dzakawandisa dzavaita pamakore apfuura, kusanganisira kubasarudzo dzakapfuura ma-2023. Saka zvese izvi zvinovapa kutya kwakanyanya kuti vana vezimbabwe anytime chinogona kungoputika.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCCC chinotungamirirwa navaJameson Timber vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vebato remaDemocrats vaita gakava nhasi nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato remaRepublicans. Gakava iri raitirwa kuAtlanta, Georgia, richikokerwa nenhepfenyuro yeCNN. VaBiden navaTrump vatatsurana sezvange zvakatarisirwa neveruzhinji mugakava iri. Vataura nyaya dzakanangana neupfumi, kudzivirirwa kwenyika, utano, kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Panyaya yeupfumi, vaBiden vati hurumende yavo yakwanisa kudzikamisa zvinhu vachiti vaTrump vakasiya nyika yagwadama. Asi vati zvakakanganiswa navaTrump izvi vari kuzvigadzirisa.
We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall.
Tinofanira kutarisa zvandakasiyirwa pandakatora chigaro chemutungamiri wenyika, zvandakasiyirwa navaTrump. Upfumi hwainge huri kumawere, takakanganiswa neCovid. Nekuda kwemitemo yavaTrump, vaingoti vanhu imwe haijiki.
VaTrump varamba mashoko aya vachiti munyaya dzezveupfumi vakasiya nyika iri parinani asi ikazoondongwa navaBiden.
We are the greatest economy in the history of our country.
Tainge tine upfumi hwakasimba munhoroondo yose yeAmerica. Munhu wese aishamisika uye dzimwe nyika dzichitochiva dzichitevera matsimba. Takazorohwa nechirwere cheCovid, saka takashandisa imwe mari kuti nyika isazogwadame.
Panyaya yekodzero yemadzimai yekubvisa nhumbu, vaTrump vati zvinofanira kuendeswa kumatunhu kwete kuhurumende sezvakatongwa nedare repamusorosoro reSupreme Court.
You had Roe v. Wade and everybody wanted to get it back to the states, everybody without exception, Democrats, Republicans, Liberals, Conservatives.
Munhu wose kubva kumapato ose, maDemocrats, maRepublicans vezvechitendero vaida kuti izvi zviitwe nematunhu kwete hurumende. Saka ndakasarudza vatongi vatatu vakavhota kubvisa mutemo uyo zvichireva kuti zvave kumatunhu kuita zvaanoda kwete hurumende.
Asi vaBiden vati hurumende ndiyo inofanira kuva nechekuita nenyaya iyi sezvo mamwe matunhu anotsigira maRepublicans ave kuramba kuti mai vabvise nhumbu kunyange utano hwavo huri munjodzi.
I support Roe v. Wade, which had three trimesters. First time is between the woman and the doctor.
Ini ndaitsigira mutemo weRoe versus Wade uyu. Mutemo waiti kubvisa nhumbu kwaiitwa mudzimai ataura nachiremba wake. Kechipiri, chiremba anokwanisa kuita izvi kana upenyu hwaamai huri panjodzi. Pfungwa yekuti vezvematongero enyika vave ivo vanofungira mudzimai haina kunaka. Ndikasarudza zvakare semutungamiri, ndinodzosera mutemo uyu.
Vachitaura nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaTrump vati vaBiden vari kutatarika kupedza hondo kuIsrael neUkraine. Vati vakasarudzwa vanokwanisa kupedza hondo pakati peRussia neUkraine nechimbi-chimbi. Asi vaBiden vati vakwanisa kubatanidza nyika dzakawanda pasi rino kuti dzibatsire Ukraine, vachiti vaTrump vanenge vanotsigira vaPutin. VaBiden vati vaTrump havangakwanise kumisa hondo iyi. Uye vatiwo vaPutin vakaregererwa vachiita madiro aJorgina vanoramba vachipamba nyika dzakawanda. vaTrump vati vaBiden vari kuregedza mbavha nevanofurikidza mwero vachipinda muAmerica vachiguma voponda vanhu nekuita mamwe mabasa erima. Asi vaBiden vati vakaedza kudzika mitemo yekuti vanhu vasangopinde munyika, vaTrump vakafurira vebato ravo remaRepublicans kuti vasavhotere bhiri iri. Vatiwo havawirirane nezvimwe zvaitwa navaTrump kune vanhu vaida kutsvaga upoteri munguva yavainge vari mutungamiri wenyika. Panyaya yekuti zvii zvichaitirwa vatema vemuAmerica, vaTrump vati mitemo yavaBiden iri kupa kuti vatema vanonge svosve nemuromo. Asi vaBiden varamba nyaya iyi vachiti vakwanisa kusimudzira upfumi zvapawo kuti vatema vagare zviri nani. Varume vaviri ava vatadzuranawo vachikandirana makobvu nematete panyaya yehunhu hwavo. VaTrump vati vaBiden ndivo vakaita kuti vasungwe nekupomerwa mhosva yekunyora mashoko ekunyepa pamagwaro avo emari yemitero, vachinzi vakabhadhara mari yevharamuromo kune mumwe mudzimai anoita zvemafirimu epabonde kuti vakwanise kubudirira musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Izvi vanonzi havana kuzvitaura mumagwaro emitero. VaTrump vativo mhuri yavaBiden inoita zvechitsotsi zvakapa kuti mwana wavo Hunter Biden asungwe. Asi vaBiden vati aya manyepo vakati vaTrump vakaita zvepabonde nemudzimai anoita zvemafirimu epabonde vachiita gumbo mumba gumbo panze. Vativo vaTrump vane mhosva dzakawanda dzavari kupomerwa. Asi varamba mashoko ekuti mhosva dzavari kupomerwa idzi dziri kukonzerwa nehurumende yavo. Studio 7 yaitawo hurukuro nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuti tinzwe maonero azvo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambova sachigaro webato rinopikisa reMDC vaDan Moyo vati vaTrump vange vasiri kutaura chokwadi uye kuvavhotera kunogona kukonzera mutauro.
Election yaNovemba iyi inoratidza kuti it's about the life of democracy muno muAmerica, because vanhu vakasachenjerera vakapesira vapinza vadzosera Trump kuwhite house, tichaona dictatorship ichitoteka over, because Trump padebate zvaangachingoita kungonyepa chete, hapana chokwadi chaangachitaura, ena angasingapinduri mibvunzo.
Asi vaimbova sachigaro weZanu PF mudunhu reAmerica Dr. Frank Guni vati vaBiden vanenge vari kuremerwa nemutoro.
Tingati pagakava ratabva kuona iri vaBiden sezvo varivo vari panyanga, varatidza nyika yeAmerica nevanhu vese vanga vachiona kuti vamutana vamunhu akwegura kubvira pavatanga kupinda. Mafambiro avo, izwi ravo, mhinduro dzavo dzanga dzisiri zvanga zvisiri kufambirana muchirungu yatingati lack of coherence.
Rimwe gakava riri kutarisirwa kuitwa muna Gunyana.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuKenya vanoti havasi kufara nezviri kuitwa neIMF neChina kuti hurumende yavo ibhadhare zvikwereti zvayakatora kunyika nebhanga guru rinokweretisa mari iri. Matano ehurumende ekuda kukwidza mitero kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti ndiwo akapa kuti munyika umo muite kuratidzira kwakasimba vanhu makumi maviri vachifa. Hurumende yeAmerica inoti ichawedzera mari yekubatsira zvarwa zveHaiti zvinodarika zviuru mazana matatu kana kuti 309,000 zvakapotera munyika iyi, uye inotiwo haisi kuzodzosera zvimwe zvisina magwaro ekugara muAmerica zviri pamutemo kumusha. MuHaiti hamuna kugadzikana nekuda kwezvikwata zvakasiyana-siyana zvakapandukira hurumende. Vamwe vagari vekumakonde mudunhu remashonaland west havasi kufara nekutorwa kwedhaka rinoshandiswa mugadzira matiles nezvimwe zvedhaka zvakaita semakapu, ndiro nezvimwe, kana kuti Alion nekambani yezvizvarwa zvekuChina inonzi Sun Yifeng. Asi pasina chinobatsira chavari kuwana kubva mazviri kunze kwekukanganisirwa nharaunda. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Kambani Samsung Yang ine muzinda wayo wekugadzira zvinhu kunoton iri kuchera dhaka iri kumakonde nekwazvimba. Mumwe asiri kufara nekucherwa kuri kuitwa chicherwa ichi ndiva Nicholas Karemba vekuchakobora muward 14 kumakonde. Vakaremba vanoti hapana chinobatika chavari kuwana vachiti pamwe zviri kupiwa vari kumusoro chete. VaReason Muzeya vanoti kambani iyi iri kusiya makomba ari kuuraya zvipfuwo zvavo pazvinodonhera mumakomba.
Unoona mazimota avanoshandisa matipa anofamba ka anochera mugwagwa. Ukatarisa the likes of road inokonekta from nyenda nemuvhami chichaka kunobata runeni rodhi iyo yafa zvisingaiti. Mabrijizi ari kutsemuka.
Mutauri weSunshien vaEbo Mukumba vanoti kambani yavo inotevedzera mitemo yenyika yakaita sekubhadhara mitero kuhurumende pamwe nekumakanzura painenge ichiita mabasa ayo ose. Vamukumba vatiwo vakabhadhara zvakakwana vanhu vakatamiswa panzvimbo dzavo mushure mekuwirirana nevainge vari pari kucherwa dhaka iri. Vamukumba vanoti pamusoro pazvo vakapa zvekuvakisa zvavanogadzira pazvikoro zvine chitsama zviri munharaunda iyi uye kupa vagari midziyo yekushandisa pekudya yavanogadzira pakambani yavo iri kuNorton kuburikidza nevamiriri venzvimbo muparamende. Kambani yeSunshine Yang inoti vari kuwanisawo vagari mvura yakachena.
Isusu zvizvarwa zvekumakonde tinozvipa zvatinogadzira kuno mukambani nezvimwe zvinhu zvinokwanisa kuvandudza raramo yavo.
Vaimbova mumiriri wemakonde muparamende vaKindness Paradza vanoti kambani yezvizvarwa zvekuChina iyi haina zvakawanda zvayakabatsira nharaunda pamakore gumi avainge vari mumiriri wenzvimbo iyi. Panyaya yemvura yakachena vaParadza vanoti kambani iyi haisi kutaura chokwadi sezvo vakangovapa mafuta emotokari ekucheresa chibhorani neDistrict Development Fund asi hapana mvura yakabuda. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti ongoro yavakaita inobudisa pachena kuti vezvematongerwo enyika nevakuru muhurumende ndivo vari kupiwa mari nemakambani ezvizvarwa zvekuChina kwete vari munharaunda.
Ongororo yedu inoonesa kuti maChina handiwo dambudziko. Dambudziko ihurumende yedu. Zvese zviri kuitwa nemaChina muZimbabwe vari kuzviita vachishanda nehurumende yeZimbabwe.
VaMaguhu vanoenderera mberi vachiti vemakambani ava vanotora mbidzwa kuita mabasa ebudiriro vachinzi nevakuru vehurumende vavape mari dzacho ivo vozonoita mabasa ebudiriro izvo vasingazoiti.
Ndivo vari kupiwa mari dzinofanira kunge dzichienda kumacommunity kana kuti kutreasury as well. Saka takataura nemamwe mainvestor vanotaura kuti vanotorambidzwa nehurumende kana vachida kuita maprojects ecorporate social responsibility.
Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti ivo neChina vane hukama hwebhande nebhurukwa uye China iri kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveupfumi. China yakavakira Zimbabwe dare reparamende pachena uye kuwedzera nhandare yendege yeRGM. Asi vamwe vanoti China ndiyo iri kutowana zvakawanda kubva kuzvicherwa zveZimbabwe pane zvairi kuitira nyika zviri kuenda kuvashoma vakawanda vachitambura. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Aimbotambira chikwata cheDynamos Gunners neFC Platinum Nomen Maroto ashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Maroto anga ave nemakore makumi mana ekuberekwa uye ange achishanda nesangano rinorwira kodzero dzevatambi venhabvu reFootballers Union of Zimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini pa Studio 7 vashamarare. Ndine mubvunzo wandinawo, saka ndanichikumbira kuStudio 7 muzondibvunzirawo. Muzondisitsirawo mubvunzo uyu kune nyanzvi dzezveutano dzamunombositaura nadzo kana dzichizivawo maringe nechirwere cheasima. Mubvunzo wangu uri pakuti chirwere cheasima kana chikabatwa munhu chinorapika here zvekupora zvekutozonzi munhu asina chirwere ichi, kana kuti panongori nemishonga nemapilisi zvekuti zvinongochidzikamisa asi munhu achitongorarama nacho kweupenyu hwake sezvinoita HIV, kana kuti chinorapika zvekuzopora, especially kumwana mudiki vari pasi pemakore egumi.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7. Ndine chikumbiro chokuti ndakanguva ndanyorera kuStudio 7 ndichiti nditumirewo nhau rapota ndapota hangu, nditumirewo nhau sezvinoitika kuZimbabwe. Ndine Lucas Chisikana ndiri paSouth Africa. Mazvita henyu nokunzwisisa kwenyu.
Ini ndinoitwa William, ndiri kuSouth Africa. Ndinoda kutaurawo nenyaya iri kuitika kuZimbabwe yekuti vanhu vanosungwa votadza kuburiswa mutirongo. Saka kodzero dzacho dziri papi dzinonzi kodzero dzevanhu? Kana nyika yazopuhwa masankishenzi echinzi muri kumbunyikidza vanhu vorama, ndokumbunyikidza vanhu kwacho. Kozi vanhu vakasungwa, vana James Timba nevamwe vanhu vakasungwa, vakasungwa vari kurekognaiza zuva remwana weAfrica. Saka vaida kuti vanhu vacelebrate kana kurirekognaiza vakavharirana mumba. Vanhu vakavharirwa mumba. It was a Ferrari or something. Apa mapurisa anobatsiridzawo futi kumbunyikidza vanhu. Tofanika vari kubhadhara mari dzakawanda asi vari kushupika. Mapurisa nemasoja eZimbabwe ndo vanhu vatadzisa democrats kuti vanhu vaproteste varatidze zvinhu zvavo varege. Ndo vari kubatsira kuvanhu kuti vambunyikidzwe. Zvakaipa izvozvo. Zvakaipa, pasi nazvo mapurisa ngaazive basa ravo kwete rekumbunyikidza vanhu. Vanhu havasi kuda kumbunyikidzwa, vanhu taneta. Must come to an end.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei nezvatinofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga. Asi munofanira kungotumira zviri zvipfupi pfupi, kwete zvakareba, kuti tikwanise kuti tinzwewo pfungwa dzevamwe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
Mochikamu chedu chema gitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemukuru wechikwata cheFollowers of Christ Bishop Ladwell Matanike vekereke yerugare Apostolic Fellowship Church. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Lord, kutenda zvikuru vadiwa vatariri ari kutaura ndiBishop Gladwell Matani ke vanoimba vachitungamirira chikwata cheThe Followers of Christ ane maalbums anosvika iwo 10.
Makazvitanga riini zvekuti ngatiimbei tichirekodha zvigobudawo munyika vanhu vachinzwa kudai?
Takagara tiri mukati meushumiri, hatine kuona zviri kuitawo vamwe tichinzwisisa kuti ushumiri hwokuimba hunonyanya kubata zvakanyanya. Takapinda mazviri tichiparidza nekuimba.
Vakazvitambira sei mukereke pavakaona kuti bhishopi vafunga kuti tiite mimhanzi tichitsikisa kudai?
Chinhu chagara changa chava mukati medu, nekuti muchaona kuti mukereke yatinonamata tiri kukereke yerudzi rwechipotori, asi tichinamata kudaro ndimo munobuda vabati vaJehovha vanozikanwa vane mukurumbira, ndimozve mabuda Followers of Christ. Saka chinhu changa chakajairika kare kuti tinotsigira vana vagara varimo vari kuita ushumiri uyu. Saka ava vana vakakopa vakoma vavo vari kuita basa rakanaka.
Iwo mazuva apera aya chero nekuno kuAmerica vanhu vari kupengereka munzira umingori heya hee heya hee. Iri kutambirika sei muvanhu iyi? Chimbo ichochi chinenge chiri kupisa ichi?
Baba, tinoda kutenda Mwari nekutotenda kuti Mwari vanoita zvinhu nenguva yavo. Pane mashoko ari kunyanya kubata vanhu vakawanda ekuti hakuna chinorema kana Jesu variko. Saka imezengi yango amaheyahe amaheyahe.
Shoko amungade kupa vatsigiri venyu, munogona kuvapa futi kuti vanokuwana ikupi kana muine zvekuvasiyira?
Hama dzinokosha, tinokudai. Rutsigiro rwenyu rwakatikoshera. Muri chidadiso kwatiri. Tiko kuridza miziki ikoko, haungoridzi asi kuti unenge uine rudo rwekusimudzira akaimba uye uchikomborerwawo. Saka tinotirambai muchikomborerwa uye kana matida tichagei. Ndichasiya nhamba yerunhare inoti +27 72 491 507.
Ndinoda kuti mundipe imwe chete yamunoda kuti ndigoridza yekubuda nayo mudariro. Ndoridza ipi?
Inonzi ndinoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro pako. Mwari wenyasha akukomborerei. God bless you.
Pamusoro pako
Jesu atinzi ndinoziva ndangariro dzako.
Aiwa nako kambo, ndinoziva ndangariro pamusoro pako kubva kuchikwata cheFollowers of Christ. Manzwa hurukuro ya taita nemukuru wechikwata ichi Bishop Ladwo Matanike vekereke yerugare Apostolic Fellowship Church vange vachitaura vari parunare muHarare makare naIvan Zininga weStudio 7. Aiwa vatereri, tichakupai zvakare chimwe chirongwa ichi svondo rinouya. Musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8 PM, apo Taboka Ncube ari kutarisa nyaya yegakava kana kuti debate raitwa nhasi pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden navaDonald Trump. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngena ngenjabulo ku Studio 7 ngolesikano mhlaka 28 kuNhlangula 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kulabantu okumele bejeziswe abaphehla udlakela eZimbabwe.
Singatha sokule problem yama-democracy adinge lawo either afake umuntu o-energetic or i-next debate umongameli abuye with more fire.
Kwenziwa ingxoxo mpikiswano yokhetho lukamongameli eMelika etshiya abaningi bebambe owangaphansi.
Bekuhazwa imithi emablackboardini okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani, ababalisiwe sesaba ukufundisa.
UNdopha uvalisa ngci isikolo eMatebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kuzabotshwa bonke abafuna ukubela ubudlongodlongo eZimbabwe. Embikweni oyethulile uZulu namhla, uMnumzana John Pert Muswere umphathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko lendaba zekhaya uthe baziwa abafuna ukuba kube lokuxozela elizweni. Abaphikisayo bathi uMuswere kakhulumi iqiniso ngoba iZimbabwe ayisela kulandela imithetho elondoloza ilungelo likaZulu. Kusanda kubotshwa amalunga ebandla eliphikisayo LCCC ayithakazelela usuku lwabatsha olwe-International Youth Day.
The Voice of America, VOA.
Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden loMnumzana Donald Trump badibane kwingxoxo mpikiswano eqoqwe ngumsakazo we-CNN khonapha kwele Melika izolo kusihlwa, lapho ababili laba baphoselane amazwi aqatha bechothozana ngasebekwenzela uZulu labazakwenza bangakhethwa nguZulu ngolwezi. Kubika uTabo Kancube.
Ababili laba bakhulume ngendaba eziqakathekileyo kuzizalwane zeMelika okuzindaba ezilakho ukuphathisa imikhankaso yabo yokhetho oluzayo. Enye yendaba lezi ngeyomnotho lokukhuphuka kwentengo yempahla. UTrump usihlasele uBiden ngodaba lolo.
He inherited almost no inflation and it stayed that way for 14 months.
Wathola kungela kukhwela kwentengo. Kwahlala kunjalo okwenyanga ezilitshumi lane. Kodwa intengo yempahla yaqala ukukhwela okumangalisayo ngoba basebenzisa imali angathi ngabantu abangaziyo abakwenzayo, vele abazi ukuthi benzani. Nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke.
UBiden yena uthe uTrump nguye owachiya ebilize umnotho welizwe.
His economy, he rewarded the wealthy. He had the largest tax cut in American history, $2 trillion.
Ngesikhathi sakhe wayekethisa kwabanothileyo kuphela, wabakhiphela imithelo eminingi kakhulu okungakaze kwenzakale eMelika. Imithelo le yafika ku $2 trillion. Ngesikhathi sakhe abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi, inani labangasebenziyo lakhuphuka kakhulu.
Olunye udaba ukukhulunywe ngalo ngoloka hulumende wentando kaZulu eMelika ukulandela ukuhlasela kwesigodlo seCongress eseCapitol Hill ngabasekeli bakaTrump abephikisana lempumela yokhetho lomnyaka ka-2021. Ebuzwa ngokuthi uza kwamukela na impumela yokhetho nxa enganqotshwa, uTrump kaphendula ngalo mbuzo waze waphindwa njalo wasephendula esithi,
"If it's a fair and legal and good election, absolutely. I would have much rather accepted these."
Nxa ukhetho luqhutshwe kuhle kulandelwa umthetho, ngingamukela impumela. Kodwa inkohlakalo, ukuntshontshwa kokhetho, lokunye okuningi-ningi, yikho okwangenza ngaphikisa okwaphuma kukhetho olwedluleyo. Nxa kungaqhubeka kunjalo, ngingahle ngikhulume lentatheli izindaba kungakedluli iviki.
UBiden kulolu daba uthe uTrump uvele ngumuntu ongafuni ukuvuma ukunqotshwa.
"None of your claims had any merit, state or local, none. But you continue to provoke this lie."
Imithethwandaba yonke yathi konke owakutshoyo akusiloqiniso. Kodwa uqhubekela phambili ukhuluma amanga la awukuthi ukhetho lwantshontshwa. Akulabufakazi bakho konke lokho. Kodwa angiboni ukuvuma lokho ngoba wajayela ukukhonona kuphela. Awuvumi vele ukunqotshwa.
Olandela ezombusazwe zeMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe umnumzana Dan Moyo uthi uBiden uyitshaye ekhaleni esithi uTrump ubengaphenduli imibuzo.
"UTrump walile ukuthi aphendule straight, wakhekeleza wathi ma kuthi ukhetho lu-free and fair, then ngizovuma. But that's not an answer, ngoba even ukhetho luka-2020 wafayila ama-court cases angazayingaka adlula over maybe 90 or to 100. Wonke ama-court case lawa adetermine ukuthi uTrump wadliwa ngo-2020. So yinto I think ama-Americans okumele bayiqakathekise kakhulu ukuthi ngumuntu onjani lo esidila laye la.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Thabang Nare uthi uBiden ubengela amandla okuyikho kulakho ukuphazamisa umkhankaso wakhe.
"Into ebekhona nje ukuthi kade kukhanya ngani umongameli okhona uJoe Biden kade ngizwa kuhle, and ngokungezwa kuhle kakhe kwezinye indawo luthe qalisa kade ngazwakali ukuthi indlela uTrump aqine ngayo ikwethusela abantu, and bathi izinto eziningi kade zikhuluma kade zingamanga, kodwa kade kukhanya elamandla. Of course yazi ukuthi eminyakeni ule minyaka emlutshwane odlule kaBiden lobe the 78 uBiden le 81.
Umnumzana Tim Muringai olandela ezombusazwe njalo ehlala eMelika uthi okudanisayo ukuthi bobabili sebeluphele.
"Oso kungantho sokule problem lapha sibone abantu bangantho asebekhulile abakade bedebata, and uPresident Joe Biden kakhanyanga kuhle namhla. So I think that ezingantho sokule problem yama-Democrats ukuthi adinge lawo either afake umuntu o-energetic or next debate umongameli abuye with more fire."
Abezindaba abeReuters babika ukuthi abavoti abayisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5% abakakhethi ukuthi bazavotela bani, njalo balakho ukuvotela uzangena kukhetho engowesithathu kumbe ukungavoti. UTrump loBiden bakhangelelwe ukuhlangana njalo kungxoxompikiswano yesibili eyiyo njalo eyokugcina ngompandula. Ukhetho lukamongameli weMelika luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Babalisi sebebaleke esikolo eGwanda South ngenxa katikoloshe odlwengula abesifazana. Kulezikolo ezinye ezimbili ezivalwe lonyaka lanyakenye esigabeni lesi ngenxa yabondova. Kulamapolopita athi sebekhiphile undova esikolo lesi loba ezinye izakhamizi zilokuthandabuza. Ake sizwe ukuthi uAlbert Mncube usethuleleni ngodaba lolu.
Isikolo seMpaya Primary School sivalwe ngeviki ephelileyo ngemva kokuba ababalisi bebalekele undofa oxhwalileyo. ngolwesithathu kuliviki amaprofethi enkonzo yeJohane Masowe ahambe kulesi sikolo ukuyakhupha undofa, kodwa abanye abantu basele bethandabuza ngokukhithwa kwalundofa. Kubikwa ukuba amapostoli la amkhiphile undofa lwemhalibhe kuwa-20 obethwalisa ababalisi besifazana amagabha avuzayo. Lo ndofa udale ukuthi ababalisi abahlanu bafulathele lesi sikolo kumaviki amabili adlulileyo okwenze kwavolwa nci isikolo lesi. Umgcinisihlalo wekomithi yabazali besikolo seMpaya, uMnumzana Tshepiso Moyo, uthi sesiside isikhathi bengalali ababalisi.
Bekuhazwa imithi ema-blackboardini okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kwenzakalani, ababalisi sebesesaba ukufundisa.
La mazwi agcizelelwe ngukhansela kawa-20 Mnumzana Joram Dlovu.
Kuthiwa ebusuku lapha kuyabe kuhlatshelwa ingoma yesizwe, i-national anthem. Kuthiwa kule nto inyoka ekhona lapha esikolo, okunye inyoka leyana iyaphenduka kwesikhathi ibe ngumuntu. Ingaba ngumuntu siyifuna abafazi.
Ngolwesithathu abaprofethi bebandla leJohane Masowe ababili batheleke esikolo lesi, lapho bafike bakhipha izinto ezingaqedakaliyo ezibalisa inyawo zofudu lezekhanka ebezibotshelwe ngamalembu abomvu kwasekubotshwa ngamanqonqo. Unkosikazi Thando Mawuba wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi kuvamile ukuthi izikolo zivalwe kulo mhlubulo ngenxa yabondofa, kodwa waphinda wathi kukhona okunuka santungwana ngokukhithwa kwandofa wempaya.
Ngicabanga ukuthi isehlakalo sesithathu kundawo yethu le, isehlakalo esinjalo sake senzakala kwesinye isikolo esisendaweni zeManama.
Ukhansila uNdlovu laye ufune ukuzwisisa ukuthi kambe kungaba ngundofa na lo okhithiweyo.
Ubaba lo uthe kule nyova ukuthi kule muka enyamazana, I thought thina sizabona izinto lezi asizibonanga.
Omunye wabaprofethi laba, uMnumzana Talen Moyo, uthi umsebenzi wabo uqotho.
Zizinoita mshonga baba, entoyawenza umuthi, umuthi unotshintsha. Umuthi uyaphenduka muri mukati mewanu, uphakathi kwabantu. Kana achinotora, umayesi yathatha. Haingotora iri nyoka. Akahambi yethatha kuyi nyoka yona. Utora uri mshonga. Uthatha kungumuthi.
Abaprofethi laba bacele ukuhlawulwa ngamakhulu ayisithupha amadola emelika $600 ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphathi bezikolo esabelweni lesi. Izikolo ezibalisa iGwagwe kanye leKhozi eKwanda North ngezinye ezike zavalwa ngenxa yabondofa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseMpaya eMhalibhe, ngingu-Albert Ncube.
Uhulumende weZimbabwe usehlolisisa indlela zokuphawula imali etholakalakala ebulenjini be-intanethi okuthiwa i-cryptocurrency ukuze ebumbe imithetho yokwenqabela amasela kanye lokuphathisa amalecaja lokunye. Kule mzamo njalo yokuba imali le isetshenziswe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe ukuzasekela imali zakwamanye amazwe kanye leZimbabwe Gold kumbe iZig, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje imali le isetshenziswa ngabanye abantu okungekho emthethweni eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi abakwazi ukuthi imali le isetshenziswa njani. Osebenzelana lebhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe njalo ngusomabhizinisi omkhulu koBulawayo, uMnumzana Busisa Moyo uchaza kabanzi ngokusetshenziswa kwemali le. Lapha ukhuluma ezimele.
I-cryptocurrency abantu bayithandela ukuthi kayisiyonto ekontrolwa nguhulumende kumbe umende yenelele uyifikele. Ngenxa yokuthi kuyabe kuyikhompyutha, i-alternative abantu abalayo ukuthi bagcine izimali zabo kuma-cryptocurrencies.
Umoyo uyaphambili exwayisa uZulu ngokungenzeka ekuthengeni lokuthengiseni imali le, lokuthi uhulumende ukhangelelwe ufaka imithetho yokuvikela uZulu ekusetshenzisweni kwayo.
Njengezinye izinto nje, inkomo uyayithenga nge-$500 inkomo, ukugcina nxa usithi ufisa ukuyithenga sithole abantu sebesithi i-market rate inkomo uyithenge nge-500 kodwa isiyi-320. La i-crypto injalo.
Umnumzana Tapiwa Matarise, olomkambo wokuthenga lokuthengisa imali kobulawayo uchaza ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
We deal with ama cryptocurrencies, forex trading, ezinjalo, ama bitcoins, USDT, those are some of the cryptocurrencies that we're looking at. Atrace ama transfers angkhona. Izig le crypto currently, there's no way that the Zig, or should I say cryptocurrency, is affecting the Zig currently.
Imali le isebenza loba ungaphi komhlaba. Osakhulayo Marshall Ndweni uthi kasebenzi kunkampani kodwa uphila ngokuthenga lokuthengisa imali ebulenjini be-internet.
Uyisebenzisa anyway, whether use Africa, Asia, Europe, ngokunjalo uyayisebenzisa, i-acceptable ebantwini abaningi. Isitothi sikhona isi-cryptocurrency asivikeli labantu abakwanisa ukuskema bethi balayo bona bengelayo. Abanye bathi balala ulwazi lokuthi isebenza njani bengelalwazi lwangkhona.
Othenga thengisa izilimo edolobheni lakobulawayo unkosazana Doreen Silemane uthi imali leyo izabhidliza ibhizimisi labo.
Xa umuntu ele Bitcoin basebenzekilayo ngoba abanye babehamba ngezimoto bafuna ukuthenga masinyane, abantu bahlala bejahile. Ifuna ama-businessmen abangena maybe kuma-warehouse bethenga izinto ezibhulki. Not us vendors, to us vendors ile ifekutheningi kakhulu.
Bakhona abalahlelwa imali ngemva kokuthenga ama-cryptocurrencies. Unkosana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla ngomunye wabo.
Akuzange kwanisebenzela. Umuntu wayijoyinisile wanilayela a certain trading school. Uhamba kuleyo trading school uzafundiswa ukuthi uyabhenka imali engaka. Kodwa engakutsho ngaleyo mali ukuthi ekugcineni ngazibona senduze imali engange-$200.
Ohlaziya ezombusazwe lezomnotho umnumzana Engelstone Sokhulu ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi kube le mithetho efakwayo emayelana lemali le evikela uZulu.
Uhlupho olusuka lube luningi khona ukuthi kugcwele oguluva namamenemene akhona kuspace sonaleso ese-cryptocurrency.
Iningi labantu lithi udaba lwemali yama-cryptocurrency alizwisisi, ngakho-ke abazihluphi ngakho ngoba bafuna idola leMelika balibambe ezandleni hathi ku-internet. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Ugwalo oluveza ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni besiwa kwezinye indawo lapho abasetshenziswa njengezigqili khona lujulile njalo luveza imizamo yokwenqabela lokhu emazweni lezigabeni ezilikhulu lamachumi ayisichiyangalombili lasichiyangalombili 188 agoqela elemelika, uchasisa umabhalani kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken. Okweminyaka edlula engamachumi amabili ugwalo lolu luqoqe njalo lwamumatha indlela udaba lolu olulokhe luvusa ngayo ikhanda, lwaveza ukuphumelela kanye lemigoqo ekulwisaneni lalo, njalo lwaletha indlela ezimqoka zokwenqabela ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngenjongo yokuthi bayigqilazwa. Lanxa ukuthwalwa lokugqilazwa kwabantu kungekutsha, abadala leli cala baqhubeka bethutsha lamaqhinga amatsha. Ugwalo lolu luka-2024 luhlolisisa ngokujulile leyo ukusetshenziswa kwenkundla zebulenjini kudaba lolu, kusho umnumzana Blinken. Emhlabeni jikelele amaqembu enza lokhu aqopha njalo aqhatshe abantu laba esebenzisa inkundla zebulenjini yezokuxhumana ezigoqela lezo lapho kulabantu abadinga abangathandana labo lalapho kulemidlalo yebulenjini. Abadala leli cala bemukela imali ye-crypto njalo benza kube nzima ukuthi imisebenzi yabo ibonakale lokuthi kucace ukuthi basebenzela kuwaphi ama ngesikhathi esiningi abenza lokhu bagcina bencenge abantu abafuna ukubagqilaza ukuthi bephatheke kunhlelo ezingekho emthethweni ebulenjini. Inkundla zokuxhumana ebulenjini zingagcizelela ukuthi okucatshangelwa ukuthi bengagqilazwa ngobani kusiya ngobulili babo, umhlobo wabo, uhlanga lwabo lokuthi banothile kumbe bampofu, kuxwayisa umnumzana Blinken. Njengamanga asejwayelekile awokuthi abathwalwa ngokuthi okungekho emthethweni ngesizathu sokuyagqilazwa ngabesifazana lamantombazana. Lokhu kubangela ukuthi umphakathi iziphathamandla labangagqilazwa bengananzeleli ukuthi uhlupho lolu luyenzakala khonapho khonapho. Ngasikhathi sinye, umbiko walonyaka utshengisa indlela ubuciko bebulenjini obungasetshenziswa ngabo. Uveza lokumisa ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngesizathu sokubagqilaza njalo kujeziswe abenza lokhu. Kuqhubeka umnumzana Blinken. Inhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu bahlanganisa amakhanda ukuthi bebumbe njalo besebenzise imitshina yebulenjini yalezinsuku egoqela owe-artificial intelligence ukuthi ithungathe imkhondo yabadala leli cala, njalo lomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo labamankampani emitshina yalezinsuku balungisa imitshina yokufundisa abantu ukuthi benanzelele indlela uhlupho lolu oluthutsha ngazo lamaqhinga ehlukeneyo. Lokhu kubangela ukuthi uhulumende labakhankasela ukwenqabela lokhu bebone njalo babelane ulwazi lokuqeda lolu hlupho lokuthi abadala leli cala bajeziswe. Inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kokwabela abantu abangadibana lalolu hlupho imitshina ebafundisa ngamalungelo abo, imali okufanele bayihole, lemfanelo zabo okumele beziphiwe yilabo abafuna ukubaqhatsha. Eminye imitshina yebulenjini inika izisebenzi ithuba lokuthi zilobe phansi njalo zibike ezihlangana lakho nxa kuyikuthi ziyagqilazwa. Umnumzana Blinken ugqibe ngokuthi ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni luhlupho olungeke lwaqedwa lilizwe elilodwa lingaphathiswa. Sokufanele sisebenze ngamandla ayi labohulumende kuphela kodwa labazimeleyo abalwela ilungelo loluntu, inhlanganiso ezehlukeneyo, izakhamizi labaphepha ekugqilazweni, bona abazwisisayo ngesimo salolu hlupho lokuthi kungalwisana lalo njani.
Lapha lizwe imibono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America eWashington. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, linjani? Njani khona ngapho? Thina siyaphila. Hayi, umsebenzi wenu eliwenzayo mkhulu kakhulu, muhle. Inyuzi zeZimbabwe zisizwa zonke. Okhulumayo ngumelusi enkayinothi ngapha eNgwalaji.
Sanibonani Studio 7, linjani? Ngiyabingelela Mthokazi. Ukwenziwa i-government yeZimbabwe kubuhlungu kakhulu. Incindezelo ama-opposition party babotshwa banotshwa amabheli, kodwa abatshontshi bezimali bayathanasa phandle lawo i-native basihambela nje free ngenxa yokuthi imali ezitshontshwayo nayo iyakwazi iyazidla nayo ulisela. Angiyazi eZimbabwe inkosi yami sekhululeka makutheni. Singabantu nje siyaqhotshwa njengezinja, siyathukwa, yonke into nje iyayenzeka phezu kwempilo zamaZimbabwe. Akanandaba nje namaZimbabwe, nendaba nje nokutshontsha imali yaseZimbabwe. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga konke lokhu kuzophela, ubuhlungu esibuzwayo buzojinja buye kibo.
Yebo, 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 linjani? Linjani ku-Studio 7? Mbingelela zonke inkokheli ze-Studio 7 ezisibisela inkulumo ezimnandi, lasethuleni into ezimnandi zihlobo zami. So lapha mina ngithi ngombono wami, ngiyezwa lapha kuyakhulunywa lapha kuthiwa khona uhulumende uthi ufuna abamalevuli lawo ukupasa ukuthi bezobhalisa isipholisa. So kuyonjwani lizwe leli labayanga abangafundanga abame ku grade 7 kuneni bona bayanga bona ngabakabala so abantwana ngabe khathwa abaqhathwe bonke kungabi lokuthi lo fanele bayipholise kambe ngoba namapholisa ayilizwe lonke leli kanti okunye kakukho kata kuthanyelwa kata kucentwa kata kugrade imigwaqo kata kuphekwa amatshwala bebegeza izikali ake lizame hloko ukuthi nga uthiwa kuyaqhathwa elizweni abantwana bonke bekhathwe kube yimisebenzi lathi thina zalukazi lathi sithole ipensheni yethu kanti sigugile sisebenzele ilizwe isiphendlathi
linjani lonke balandeli be-Studio 7 linjani bonke abasakazi otungamele nkomo bonke nje abasakazi be-Studio 7 labalaleli ba mina ngilo mbuzo balaleli kusemthethweni na ukuthi imoto ezithwala amabele zibe zibuya zizodeliva ebusuku na njalo futhi ugovernment imoto lezi ezibisa amabele kumele abantu bebhadale ama-$2 $2 ngemva kwalokho bebuye bezophiwa amagalana amabili ake lintshele ukuthi kuliqiniso elinganani lokho kuyabe kusenziwa ugovernment kumbe ngamasela wona la angaphansi abe setshontsha amabele bebhadalise labadala ama-$2 $2 bethatha ama-$2 bezifakele ezikhwameni zabo lo mbuzo kulokhu Studio 7 eke sibuzele kuyugovernment ukuthi kwenzakalani kulokhu.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
seven. Was a Friday, kuleviki zihamba lomculi we-House uSilent Dube. You know, ozibiza ngegama lokuthi Double Beat babirwa emculweni. Lo mculi udabuka eGwanda kodwa ucula eSouth Africa. Nangu ixoxa lo Ntukameli Nkomo we-Studio 7.
Baby Rumele, Bana Lokesi, Baby Rumele, Bana Lokesi, Baby Rumele, Bana Lokesi, Baby Rumele, Bana Lokesi, Bana Lokesi,
Salubonani, salubonani bonke izihlobo zami. Ya, mina ngisuka endaweni ekuthiwa kusePelele eGwanda. Umculo siqale ngo-2021. Siqale emculweni okwamanje sesinama-albhamu afika 4.
Ngifikile kagogota ambulela kazena.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala e-Olivine ePitori. Umculo wethu itholakala ku okwamanje sayi-upload ku-YouTube. So inamba esitholakala kuzo zithi 0684180095.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kunjalo njengoba sendimeni kanje besingakucela ebantwini ikuthi abantu abathanda imiculo yethu i-support yabo nayo ikhule kithi nathi sitholakale actually emshadweni emaphathini singabambisana nabo kakhulu sibancedise ngalozi ngolwazi lolo sinalo. Sound system sinayo ekhaya siyafika kuzo zonke indawo.
DJ DM 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 DJ D
Leloke lijaha leGwandersberg konangale-ke eGwanda Reserve umfoka Silent Dube. Siyabonga kakhulu, siqhubela uhlelo lwethu olubalisa ngenjabulo ngumthembo sidembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.